ZWAP.com. Cost magician.
Things ain't fit up. They ain't quite in the woods. Okay, I'll say it when you are. Things ain't fit up. Panda canyarara. They pindura. Timungu and those tongues I got two, got three. Did you think you know that Zaina? Chimwe chete cha unotsvaga I love. Chimwe chete cha unotsvaga I love. Ukadzikama kuti pore pore ndokupindura. Ukadzikama kuti pore pore ndokupindura. Kudhara ndaita naro and I had to just believe. Kutaura kune drama ndai kusiya ndai kunida. But inini ndai tokuda but I had to stay in peace. Chero moyo wama peace. Funny thing I made it easy. Kuramba ndiri peace. Nekuti ndai tofocus on zvimwe. There my reasons and I know you don't believe me. Ndai pasina vanhu ndai kuudza everything. Cause I know vanondi judge nkata ndidi wedding ring. Like it's something chinotyisa. It's a different way for me. Okay now mboita something. Sha I hope you wait for me. Ndai zvaimfira. Ndai kwanisa kutsokera useri kwenguva. Ndai zvaimfira. Pandakanyarara ndaipindura. Dzimwe nguva ndozvitongesa katuka ndichiti ndinotadza ina. Chimwe chete chaunotsvaga I love. Chimwe chete chaunotsvaga I love. Ukadzikama kuti pore pore ndokupindura. Ukadzikama kuti pore pore ndokupindura. Vibe rinotochinja like kudhara taimbolinka. Taitosheyana majuice, masecrets, makuhwa. Taitotaura tichitoita zvemagoals. Kana pane pandaipotsa, I don't know, Lord knows. Waindotora to my peach, wanditengera marose. Ndaingonyarara, I knew you'd always live the life you chose. Wanga wakita zvemaish, okay thank you for the roses. It's so quiet, did you notice? Dai zvaimfira, dai kwanisa kutsokera useri kwenguva. Dai zvaimfira, pandakanyarara, dai pindura. Dzimwe nguva ndozvitongesa katu, katri, ndichiti ndinotadza ina. Chimwe chete chaunotsvaga I love. Chimwe chete chaunotsvaga I love. Ukadzikama kuti pore pore, ndinokupindura. Ukadzikama kuti pore pore, ndichakupindura.
ZWAP.com.